Ndinonatso kuti vasarudza Tanzania nokuti ndiyo yega nyika muAfrica mese iri kutungamirirwa nemunhukadzi. Ivo Vice President Kamala Harris varivo the first munhukadzi muno muAmerica kuva nechinzvimbo chepamusorosoro kudaro. Uyezve zviri kunzi Tanzania yaita mareforms mazhinji towards democracy. Shondo rino tiri kuziya zvekare kuti kuri kupembererwa summit on democracy munyika dzakasiyana siyana.
Tinoona zvakare kuti amai Harris vakawanikwa ivo vachitaura kuti pane mari inosvika bhiliyoni imwe chete yemadhora ichashandiswa nemadzimai ekuAfrica. Mungaona iyi mari ichizosvikao here kunyika dzakadai seZimbabwe naiyo Tanzania?
Ndinoona sekunge kuTanzania chokwadi ichasvika. Vanenge variko kuTanzania kwe3 days kuburikidza nekusangana naPresident. Vachasangana zvekare nevanhukadzi vemabhizinisi sezvavakaita kuGhana. KuZimbabwe munongoziyo nyaya dzedu dzecorruption nemahuman rights ndo dzinogona kuti dzosa kumashure, asi embassy yeZimbabwe yagara iri kushanda nevanhukadzi kunyanya maentrepreneurs maprojects akasiyana siyana.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisira kuti vachange vari kukurukura vari imomo muTanzania?
Ndinoona kunge nyangwe Tanzania ine wechikuru munhukadzi, vakadzi vachiri vashoma mumaparliament imomo. Saka kuda ndimwe nyaya vachange vachitaura kuti saka towedzera sei representation yevanhukadzi, kwete kungoonekwa pana President chete asi vachionekwawo muparliament nemune mamwe mapositions echikuru kunyanya mujournalism.
Tiri kuona vari kutaura zvakare Vice President Kamala Harris kuti nyaya yeutongi hwejechetere kana kuti demokrasi yakakosha kunge ichitaurwa nyanya takanangana neutungamiri hwemadzimai. Munoona zvakakosha sei izvi?
Zvakanyanyisa kukosha nekuti vanhukadzi vakapiwa opportunity yekusarudza vatungamiriri vavo, kazhinji vanosarudza vanhukadzi. Chimwewo chavari kutaura nezvacho vari ikoko ndechekuti vanhukadzi vanofanira kuchengetedzwa nenyaya dzeyana domestic violence, nekuti ndizvo zvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhukadzi vasapinde mupolitics nekuti vanenge vachitya abuse.
Semaonero enyu, zvii zvinofanira kuitwa neZimbabwe kuti izowanawo ichishanyirwa?
Ndinoona kunge nyaya dzemahuman rights abuses ndo dzakanyanyisa kunetsa. Iko zvino tiri kuziva kuti pane maactivists vakasiyana siyana, vazhinji vanongoziva Job Seeker, asi kune vakadzi vechidiki, vasikana vechidiki vaiitawo zvevota registration, vazhinji vavo vachiri kungoshedzwa kumacourt. Kwozotiwo mathreads ari kuitwa kumajournalist atiri kuona nenyaya yegold mafia iri kuitika.